yacho pachayo yanga yakanaka nekuti pane kupomerwa mhosva kwakuchitwa mumaschools kuti kana mubereki achida nzvimbo yefomu 1 waimbotanga kuburitsa mari dzechoko muhomwe kukungonzwawo kwatinoita uko saka pfungwa yacho kana yanga iri yekuda kukata nyaya yeworiyo yanga yakanaka dambudziko nderiri manje rekuti chirongwa ichochi vanozviita vacho vakamhanya pasina yandingatinini consultation because inyaya inobata nyika yese inoita kuti vabereki ivo vanechikoro pachavo nevadzidzisi nemasangano avo vokonsultwa panyaya iyoyo isati yaitwa implement kana kuti paifanira kutsvaka hapo kana kuti province 1 yaifanira kuita yatingati trial run pachirungu kutoona kuti zvinobuda here saka dambudziko rimwe riripo nderekuti kune dzimwe nzvimbo even muno muHarare matiri hazvireva kuti vanhu vese vane access kuinternet sapaida awareness yakasimba chaicha kuti pazvinozonzi taakuita zvakati munhu wese ane achizviziva ambenge asina access to internet yeotsvagawo kuona kuti internet ingaiwane papi and moreso manzwiro atiri kuita ndeyekuti system yacho yanga iri so clogged it couldn't carry zvaidiwa nevanhu tataisawo vanhu kumaprovince kwedu uko vatinosenza navo musangano redu vanga vachiti hazvichinyatsofamba kwavari kwacho vandiudza izvozvo ndamboedza kuti ndibatane nevakuru vacho vezvidzidzo bata ndakwanisa hangu kubudirira kuti ndinyatsonzwa kuti ivo zviri official vari kuti kudii
pane zvimwe zvikoro zvakanga zvatowanisa vamwe vana nzvimbo vachingoshandisa zvakabuda mubvunzo dzegrade 7 kana kuti maresults egrade 7 zvinozofamba sei nemanzwisisiro amuri kuita kana pava kudiwa iyo iregistration
no izvozvo manje zvinoda ndanyatsozoita tsvagurudzo chaita kuti unhu zvakamira sei bcause patinotaura ichitotaura zviri official saka you find kuti kana vanga vakabhadhara of course vana vatobhadhara nefees zvese nao kuti munhu andinga abhadhara fees pamwe atotenga uniform zvozvozi ngazvidzokerwe kumashure rinova dambudziko zvakare kuvabereki
imiwo semasangano anomirira varayiridzi makapuwa here mukana wekuisawo pfungwa dzenyu muchirongwa icho chisati chaparurwa
ano kwete kana kune vamwe vakabvunzurudzwawo kwandiri kwete hakuna kusvika kana mubvunzo mumwe chete pamusoro pechiitiko ichochi so kurudziro yangu kune vanobata nezvinyaya ndiyo ndambotaurai kuti gore rinouya here ngatitange tatanga kuona system iyi inobuda here zvakanaka kana tingogutsikana tese vadzidzisi vabereki vana vechikoro vacho naye hurumende yacho pachayo tose tagutsikana handione dambudziko chinongozoenda mberi zvacho chirongwa chacho.